Vachitaura pamusika wemabhuku nhasi mumwe munyori wechidiki Farai Mungoshi anoti vanyore mazuva ano vakasiyana nevakare nekuda kwekuti vanenge vachitandanisana nezvinhu zvinopa mari nekukurumidza kuti vagutse mhuri dzavo. Farai dangwe remunyori ane mukurumbira Charles Mungoshi naJesus Mungoshi. Farai anoti nekuda kwehupfumi husina kumira zvakanaka munyika, vakawanda vechidiki vanobviswa pfungwa dzavo mukunyora vachishandira kurarama.
Ari kumuka makisini ari kugaya kuti ndinowana kupichingwa. Mabasics, but anodistract vanhu, mabasics. Ndamuka makisini ndichipamba ndikuzviti am an artist. Artist wacho nyatsonditi ndikuona mari iri kudzoka through mabhuku. That much handisi kudini, handisi kuiona.
Farai uyo akanyorawo bhuku rake rakawana mubayiro rinonzi Behind the Wall Everywhere anoti kubuda kwakaita nyika mubatanidzwa wenyika weCommonwealth kwakakonzera kuti vanyori vasapinde mumakwikwi enyika dziri mumubatanidzwa uyu. Farai anoti nguva yakare vanyori vemunyika vane tsama vanosanganisira baba vake Chenjerai Hove naMusai Murizimunya vakawana mibayiro yeCommonwealth.
Kuda kwatakaita muCommonwealth ka zvinocontributa as well. Mabhuku aya kudhara wada unyatsotarisa vana mawriters aenda kunzwa kuti aenda kwanhingi this country asi zvakabatana nechi necommonwealth. Every time ane bhuku rekuzimbabwe raihwina commonwealth. Saka wakati commonwealth unobva watigaya kuti how many countries are in the commonwealth. Kuti unyatsorova internationally it's not easy.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori wechidiki Elisha July uyo anonyora mabhuku ezvidzidzo zveeconomics zverugwaro rwechina. July anoti kuti munyori abudirire munyaya dzekunyora anofanirwa kuendesa zvinyorwa zvake kune dzimwe nyika sezvaiitwa nevanyori vakare.
Fiction books are there kuti anywhere under the sun that book can be read. So for those that are writing my books asiri academic, I think going international is the only viable route. Unofanira kunge uri pa level yekuti you can compete internationally.
Zimunya anoti kutengeswa kwemabhuku kunze kwenyika kunobhadhara sezvo iye akatanga kukwira ndege nekuwana mari yekuvaka imba nekuda kwemabhuku ake netembo ayo akawana mubayiro weCommonwealth.
Ndakabhururuswa pasi rese neminhenga yedetembo nemapapiro edetembo ndikaenda Colombia, United States, New York, California, Washington, kuEngland, kuEdinburgh, kuFrance, kuLondon, kuItaly, kuIndia muno makare muAfrica muno.
July anoti vanyori vakaita sezvaakaita vanonyora mabhuku ezvidzidzo zvemuzvikoro vane mukana wekuwana vanotenga mabhuku avo kudarika vanonyora ngano. Vanyori vechidiki vanoti manyepo kuti ivo vari kutadza kunyora zvine unyanzvi sevanyori vakare vachiti mazuva ano vanonyora nekuburitsa zvinyorwa zvavo pamadande mutande kudarika zvinyorwa zvinobatika. Vanyori vechidiki ava vanoti vakaona zviri nyore uye zvisingavadhurire kunyora kudhindisa pamwe nekuzvitengesera mabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chiguriwa.